Dare iri iro rine vatongi vanomo vachitungamirirwa nemutongi Justice Elizabeth Kwaunza rabvumirana nemutungamiriri webato rinopikisa reNationalist Alliance Party kana kuti NAC vaDivine Mhambi Hove avo vakakwira kumatare vachitsutsumwa kuti dare reparamende rakatadza kuzadzikisa zvarinotarisirwa zvekuongorora kuti mutemo weStatutory Instrument 144 wa2022 uyo unotara mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza hausi kutyora bumbiro remutemo yenyika here. Izvi zvatsigirwa negweta ranga richimirira vaHove vaLovemore Maduku.
Tichiuya kuno kunokomplena nenyaya yemanomination fees 20,000 for my presidential candidate, 1,000 each for every member anoda kuita candidate member of parliament. Tichiti isu parliament haina kunge yakaita basa rayo riri pabumbiro remutemo yekuti statutory instrument yega yega vanofanira kuiongorora voona kuti iri mukati mebumbiro remutemo here. Saka takaona kuti parliament haina kuzviita, ndobva tamhanya kudare kuti taurai parliament haina kuzviita. Saka dare nhasi ravhumirana nesu kuti zveshuwa parliament haina kuita basa rayo.
Maduku vati dare rati paramende inofanirwa kuongorora mutemo weSI 144 of 2022 uyu musi wa16 chikumi usati wadarika.
Ndokubva dare rati parliament ngaiite basa rayo, vaipa vhiki 1 week kubva nhasi kusvika Friday parliament inofanira kunge yagara pasi kuti iite basa rayo rekuona kuti iyi nyaya yemanomination fees inoshanda here kana kuti haizi kushanda.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure memutongo uyu vaHove vati zviri pachena kuti vanhu vane hurombo munyika nekudara hakuna angakwanisa kubhadhara mari dziri kudiwa neZimbabwe Electoral Commission idzi.
Zuva ranhasi izuva guru kuzvizvarwa zveZimbabwe. Tachenurwa nedare, ndofunga mese munoziva kuti ikonomi yedu yakamira sei. Tinoziva kuti matongero enyika hafani kutengesewa. Hurumende haifani kubatwa nevane mari chete, nekuti vanhu vazhinji vari munyika muno vanhu vanotambudzika varombo. Saka tikaita politics dzekuti une mari yakawanda zvakadii, nyika ino ichatongwa nevane mari chete.
Vati chavanoda ndechekuti mari idzi dzibviswe.
Zvino chinhu chine musoro chekuti zeki ingoita ndechekuti ibvise mutemo uwoyo uraswe todzokera pamafiza akanga aripo kare ekuti munhu wese akwanise kupinda. Ndo inonzi free and fair elections.
VaHove vanga vachinyunyuta kuti dai paramende yakatasa mutemo wakaiswa uyu vachiti vari kupokana nawo nekuda kwemari yakawandisa iri kudiwa kubva kune vachada kukwikwidza musarudzo. Gweta ranga rakamirira paramende vatawanda zhwarara vatenda kuti ndizvo zvaitika mudare, vachitiwo dare harina charataura pamusoro pemari dzakatarwa nezekidzi.
Initially the applicant wanted far much more than just a declaration.
Asi vakauya kudare ava vanga vachidawo zvinopfuura zvavawana izvi. Vanga vachidawo kuti dare ritaure kuti mutemo uyu unotyora here bumbiro, asi izvi hazvina kuitika.
Pasi pemutemo uyu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanobhadhariswa madhora ekuamerica zviuru makumi maviri $20,000, kwotiwo vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende kana kuti National Assembly kana masenata vachitarisirwa kubhadhara chiuru chimwe chemadhora ekuamerica $1,000. Kwozotiwo vanoda kuita makanzura vachitarisirwa kubhadhara zana remadhora ekuamerica kana kuti $100. Vari mune zvematongerwo enyika vanoti mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya zvinoita kuti vamwe vanoda kukwikwidza vakundikane. Musarudzo dza2018 dzakapesera kuitwa vaida kukukwidza kuva mutungamiri wenyika vaibhadhara chiuru chimwe chete chemadhora ekuamerica kana kuti $1,000, vaidawo kuita nhengo dzeparamende vachibhadhara zana remadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.